Mutsamba yavo kuzaki amai mutetwa vanoti gwaro rethe century iro rave nenguva richiburitswa mumapepa nhau nemadande mutande rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa uori kusabhadhara mitero kutyorwa kwemitemo yenyika kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi avatagirei amai mutetwa vati nyaya idzi dzinokodzera kuongororwa zvakadzama nezak amai mutetwa vaendesa gwaro iri kuzaki vachiti inogona kunge isina kuriona uye vatiwo sezvo komisheni iyi iyo inopiwa simba nebumbiro remutemo kuongorora uori inofanira kutuma mukuru wemapurisa Commissioner General of Police kuti vaongorore uori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani avatagirei mugwaro rethe century amai mutetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi vachiti zak ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai
zak is the highest possible body
zak ndiyo inokodzera kuita basa iri ine simba rekutuma mamwe mapazi kuti aibatsire
I'm not gonna ask anyone else
mutauriri wezak Commissioner John Makamure vati kana amai mutetwa vanyorera kuzaki vachaongorora gwaro ravo vachitevedza bumbiro remutemo yenyika
kana amai mutetwa vanyorera kuzimbabwe anticorruption commission commission ichaita saizvozvo yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo
ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remutemo yenyika uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ainopiwa pasi pesection 55 yebumbiro anosanganisira kudzivirira uori chitsotsi kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende makambani ayo kana makambani akazvimirira rimwe basa rezaki kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanho anokodzera pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzeuori pamwe nekuendesa nyaya dzeuori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa uori vaendeswe kumatare edzimhosva gwaro rethe century rinoti vatagirei avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka rinotiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda vatagirei vanonzi vanopiwa basa nehurumende munyaya dzekurima dzekutenga mafuta nekupiwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka the century inoti hurumende nemasangano akaita sezak anofanira kuongorora mabhizimisi avatagirei asi mukuru wesangano replatform for youth and community development vaclarice maduku vati havaoni zvichiitika nekuti vatagirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende
tinoti ukama hwavanenge vainawo nevari muhurumende hwakanyanyosimba zvokuti vari muhurumende havana zvavari kukwanisa kuita nekuti vanenge vaine zvavari kuita zvakavanzika zvakawanda wanda zviri kudetsera kana zviri kubatsira kuti ivo vari mumasimba varambe varipo
vatiwo handi vatagirei chete vachiti pane vamwe vana muzvinabhizimisi vakaita savabilly rottenberg avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka matsamba mbozha akaburiswa nethe century anoratidza kuti vamunangagwa nagavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya vanhu vanoziva zviri kuitwa navatagirei asi vamangudya vakaudza studio 7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa navatagirei vamunangagwa havasati vabuda pachena vachipadivi ravo pane zviri kuitwa navatagirei ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudya